Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 29 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change vaJob Scala, nhasi vange vari muchipatara mavanzi vange vachivhiwa navana chiremba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo imwe kambani yekuChina yeBikita Mine iri kukwenenzvera chicherwa chelithium. Nhaurirano dzekumbopisa hondo pakati peIsrael neHamas dzichiri kuenderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change vaJob Scala, avo vari mujeri rechikurubhi, nhasi vanonzi vambobuda vakaenda kuchipatara kwavanzi vange vachivhiwa navana chiremba sezvo vange vasiri kunzwa zvakanaka. Hatina kukwanisa kubata magweta avaScala kuti tinzwe kuti zvafamba sei kuchipatara kwavaendeswa. VaScala vave nemazuva anodarika mazana mashanu nemakumi maviri kana kuti 520 days vari mujeri. Vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nezuro vakachenurwa pane imwe mhosva yavaipomerwa yekuti vaida kuvhiringidza mapurisa kufirefeta nyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali kunyatsime. VaScala ndiro gweta ramuzvare Ali, ndiro gweta remhuri yamuzvare Ali. Mukuziya nezvenyaya yavaScala uyewo pane mifananidzo iri kutenderera pamadandemutande iri kuvaratidza vakasungwa ngetani dzemakumbo vari pamubhedha wechipatara, tabata rimwe gweta asi vachitema havo vakarerekera kudivi reZANU-PF Dr. Masimba Mavaza.
Mutemo weZimbabwe kune inonzi prison law. The prison law kana musungwa ari pakati pekuchengetedzwa neprison abuda kunze, mutemo unomubvumidza kuti aende akasungwa ngetani dzemumaoko nedzemumakumbo. Kana musungwa uyu achityisa, achiita sekunge munhu anogona kutiza kana kuti anogona kuuya nemhomho yevanhu inozomuba inomutora ikatiza naye, pane kodzero yekuti asungwe. Dzimwe dzenguva anogona kutosungwa ngetani dzemumakumbo nedzemumaoko osungirwa pambhedha. Kana kuno kuEngland zvinoitika, mwari ngakatosungirirwa pamubhedha, akasungirirwa futi pane muchengetedzi wake watinoti mugadijeri. Saka izvi hazvityisi, ndo zvinoitika. Ndo kana vangoda upenyu hwekugara mutirongo unogara wakaiswa cheni kana tinge wabuda kunze.
Asika tinomboona vamwe vemuZANU PF vanenge vapara mhosva dzinotodarika dziri kupomerwa vaScala vachiuya vakapfeka masutu matare uko, zvinenge zvichifamba sei? Mutemo unotarisa kuti wabuda mbamani here?
Mutemo wakaenzerana nemunhu wese. Mukaona munhu weZANU PF achisvika kukoti akapfeka sutu yake, anenge akabhadhara mari yechibatiso. VaScala vakabhadhara mari yechibatiso kakawanda, vakaramba vachingotyora mutemo, vakautyora 43 times. Saka iko zvinozvi kuti vange vari mutitirongo haisi nyaya yekuti ndavaScala ende haisi nyaya yekuti ndive TCC.
Asika vaScala evaMavaza hapana mhosva yavati vabatwa nayo ka? Munoti vapara mhosva chirudzii vachiri kupomerwa?
Kana uchinge vabatwa kuti pane mhosva yauri kufungira kuti vapara, uchipomerwa mutemo wezimbabwe unoti unosungwa oendeswa kumatare dzimhosva kana aonekwa asina kubatwa nemhosva nedare redzimhosva unoregedzwa asi mutemo unoreva kuti kana uchinge wabatwa mupurisa haana simba rekuziva kuti mhosva iyi waiparadza here kana kuti hauna asi akangova nefungidziro yekuti unenge wapara mhosva ane kodzero yekukusunga okuendesa kumatare ndo zvakaitwa vasikana kana vane mhosva mbiri yavakabatwa nayo vakanzi vabhadhari mari yechibatiso yavakazonzi paatiu havana mhosva vachine dzimwe dzinokwana nhanhatu dziri kuteedzana dzichiri kutongwa saka hatingati havana mhosva tinozoona panopera matare kana vachinge vabatwa vasina mhosva aiwa tinofara nekuti hatidi kuti vange vane mhosva kana vasina kana vasina mhosva zvinongoratidza kuti nyika yezimbabwe inyika inotevedzera mutemo
Gweta vachitema havo vakarerekera kudivi rezanu pf dr masimba mavaza vachitaura vari parunare kulondon sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reall hands on justice vakennedy masie kuti tinzwewo divi ravo pakuiswa ngetani kwavasikala vari muchipatara
nyaya yakadai so inyaya isina kumira zvakanaka even fananidzo iri kubuda yekuti munhu ari kurwara ari muchipatara end uyezve ane ngetani mumakumbo zvinhu zvisingapi chimiro zvakanaka yatingati kukoshesa kunoita hurumende kodzero dzevanhu apa right to health is zvirimo mubumbiro redu remutemo and kana irimo yakadaro nezvakare inonzi right not to be treated ndenda kutaura nechirungu in an inhuman and degrading manner upi chizvo zvatiri kuona izvo kuti vari kubatwa zvisina hunhu vari kubatwawo zvekare vasingakoshesiwo hutano hwavo saka mifananidzo yakadai so inenge ichibuda iri ngotadzayo kusakoshesa kunoitwa kodzero dzevanhu nehurumende
asi kavehurumende vanochengetedza majeri vane kodzero yekuita izvozvi kana vachifungaka kuti munhu anogona kutiza vamasi
vajob scaler haizi mhondi vajob scaler havana kubatwa nemhosva yokuti kuda vangakwanisa kutovhiringidza vanhu kana kutiza vajob scaler vane nguva vari mumuchizarira and ini tinoona sekuti iyo inyaya yengetani kana kuti njema idzo dzidzi inyaya inofanwa kuve ichipuwawo like madegrees of crimes and kana munhu wa achipomerwa mhosva yakaita sejob scaler isina chatingati chokuita neyatingati moral trepitude zvisinei nekuti vakakwadza munhu kana kuti idanger kusociety handione sekuti kuda kuiswa ngetani kusvikira vapinda pamubhedha wechipatara vachingori nengetani zvinhu zvinotaridza chimiro zvakanaka kana kukoshesa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe
mamwe magweta avo anoti zvakare vanogariswa vari vega munoona sei nyaya iyoyo
kugariswa vari vega pachirungu inonzi isolation and isolation tichitarisa kodzero dzevanhu kana kuti mahuman rights inoita amount kune yatinoti torch saka kugariswa vari vega zvinhu zvokuti pamusoro penyaya dzavo dzavari kupomerwa vari kusubjectwa zvekare yatingati torcha yekuti vagariswe vari vega izvi zvisingafanirwo zvichiitika especially panyaya iri kupomerwa vajob scaler vajob scaler sezvatataura havasi kupomerwa nyaya yokuti vakaponda munhu havasi kupomerwa nyaya yokuti nange varimo muchizarira imomomo vangatadzewo kuindarapta nevamwe vasungwa
asika takaona vachichenerwa pane imwe nyaya vamwe vehurumende nevezanu pf kavamasiye vachiti zvinoratidza kuti matare akazvimiririra uye hapana kumbunyikidzwa kwavari kuitwa
mutauro wakadaro iyo mutauro usina kumira zvakanaka nekuti vajob scaler vanofanwa kuva vasitori kana mumujere vajob scaler vanofanwa kuva vasina kana mbobvira vambosungwa saka kuti vezanu pf kana kuti ava vehurumende kuti vacelebrate kuti vabatwa vasina mhosva and vachipembedza matare emakodi izvinhu zvinosoresa chaizvo because iko zvino tichitarisa kuti vajob scaler vagara mwedzi inokwanisa kutopfuura gore vari muchizarira only to be found kuti havana mhosva zvinhu zvinoitisa kuti zvisorese yatingati judiciary system yemuzimbabwe kuti inotogarisa munhu muchizarira ichitomunyima yatingati mari yechibatiso vachiti munhu ane mhosva iye achizobatwa asina mhosva
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reall hands on justice vakennedy masie vachitaura vari parunare vari kutexas muno muamerica
The Voice.
Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nasi vavhura zviri pamutemo imwe kambani iri pasi pemugodhi weBikita Minerals ye Spodumene ne Petalite kumasvingo. Kambani yekukwenenzvera chicherwa chelithium iyi ndeye kuChina inonzi Sinomine Resources Group Company Limited. Asi kambani iyi yakambovharwa muna chikumi mushure mekunge paita mutauro panyaya dzekubatwa kwevashandi. Sinomine yakatenga Bikita Minerals nemari inosvika zana nemakumi masere madhora kana kuti $180 million. Asi vamunangagwa vakurudzirawo vari kuchera lithium kuti vatange kugadzira mabhatiri anozoshandiswa pamagetsi anoshandisa zuva kana kuti solar. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemurongi wemusangano muZANU PF Youth League vataurai Kandishaya, tikatanga nekuvabvunza kuti kambani iyi yakakosha zvakadii kuupfumi hwenyika.
Zvano zvakanaka nekuti vanhu vachapinda mabasa ipapa havazochaina ndeyo muZimbabwe. Mabeyond job creation ipapa vatokireta mabasa. Saka kana vanhu vemuno variro vachapinda mabasa vachararamisa mhuri dzavo, inongoreva kuti tiri tabatsiri.
Asi tiri kunzwawo vamwe vanopikisa hurumende vachitivo dambudziko riripo nderekuti China ndo inenge iri kuwana chouviri kubva kuZimbabwe kuburikidza nezviwanikwa. Iyo Zimbabwe ichisara isina China cho chinobatika.
Hakuna nyika yabatsira Zimbabwe seChina neRussia. Ndo dzega nyika dzine ukama wabatsira Zimbabwe. Dai vanhu vari kutudza kuti maNGO anofandwa neEuropean Union neAmerica neBritain ane chiita ari kusiya muZimbabwe kunze kwemhirizhonga. Ndeipi NGO yamakambozwa kuti yavaka classroom block? Ndeipi NGO yamakambozwa kuti yavhura kambani? Ndeipi NGO yamakambozwa kuti vabatira vaona masukufi? China yakatibatsira kubva kuhondo vachitipa zvombo. Isu pasi rese tisu takaita ndufu shoma dzakakodzerwa neCOVID-19 sati wamishonga neChina. Saka kana uine vanhu vanokupa mishonga yekuchengetedza utano hwevanhu, isu tiziva kuti hakuna chinhu chine uremu hunokunda upenyu hwemunhu. Ishamwari dzechokwadi. Isu seZimbabwe takarisana nekupiwa zvirango zveupfumi neUnited Nations. iChina neRussia dzakatibatsira kuramba kuti haikona kudzivirira vanhu. Saka China mapolitics avo one inozi win-win. You win, they win. You lose, they lose. Havana udzanyiriri wekuti kana tauya tirana mukumba zvese. Asi zviri kukonzereswa nenyika dzakaita sana America nana European Union dzaakuona kuti Zimbabwe yavaifunga kuti ichatambura yaakuwana shamwari dzinoda kushanda nayo.
Asika tichitarisa nyika dzakaita seEuropean Union neAmerica yacho dziri kubatsira kaZimbabwe tichitarisa panyaya dzeutano kana musarudzo chaimo.
Kana uine chicherwa usina zvekutishandisa zvakafanira kuti hauna, hatigone kuramba takatingita tatinamo tisingaichere tisingaigadziri. Takaloka value pasi. Asi vana America navo vazoona kuti zvicherwa zviya zvawana vaakutibatsira kucherwa kuti zvibatsiri nyika yeZimbabwe ndopa vaakurwadziwa napo. Rubatsiro rwekuti munopa mari yemaelections nekuti mune chinangwa chekuda kubvisa hurumende iripo zvasiyana nerubatsiro rwekuvaka dhamu rekuti vanhu vari mumaruzevha vatiridzire vaende kunovhota vakaguta.
Vamwe vari munharaunda dzine zvicherwa izvi vari kutioka hakusi kugadzirwa migwagwa, zvipatara, zvikoro nezvimwe newo makambani ekuChina.
Aiwa iwayo izvaika baba, pane manyepa anogadzirwa nevanhu vanenge vaine chinangwa chekugadzira nhau dzinokanganisa ukama. Vanhu kwakaita kambani yainzi GBS nekuAmerica yakamaina madiamond kwaChiagra haina kusiya yatenga kana Jackson kana bhero remombe munyika yeChiagra. Nhasi uno maChina, nyika yeChina, the Chinese investors vatora kumadiamond kukucherwa. Kune zvikoro zviri kuvakwa, kune mari dziri kushandiswa mucommunity. Mamutare chaimo mune musika uri kuvakwa nemari iri kubva kumadiamond. Ivavo veAmerica vacho nhasi uno vari muBotswana vari kuchera madiamond. Chii chavari kuita ikoko? Ndeipi kambani yamunofungidzira kuti iyi yazoita zvakati chabatira vanhu mucommunity pakati? Vakamaina varungu magodi kambani mana Akusura chavaigona ngo vakaikogona, havana upenyu hwavaipa munhu.
Avo vanga vari murongi wemusangano mubazi revechidiki muZANU PF reYouth League vataurai Kandishaya vari parunare muHarare. Sezvo
zvitarisa chinhu chiri right, tingati muchirungu it's a step in the right direction. Asi tichitarisa zviri kuitika paBikita Minerals nemamwe maChinese mines ari kumaina lithium, tinoona kuti donzo ravo guru nderekubuditsa yatingati lithium concentrate. Saka maplandi avari kugadzira haya ndiye kungo crush lithium ore yobva yaita kunge upfu wavanochibuditsa kuendesa kuchina. Uye zvekare pavari kutora concentrate vachienda nayo, concentrate inenge ine mamwe maminerals asiri kudeclarewa kuno ekuti vanonopatsanura vasvika kuchina ikoko. Saka tine basa guru rekuda kuti riitwe, uye zvekare kuti lithium yedu iprocessed kusvika yaachemical, kwete kuti aramba angori matombo. Pari zvino value yacho inoediwa ishomanini.
Asika ivo vehurumende vari kuti vamaguhu idanho rekutanga here, nekudaro vacharamba vachiita zvimwe chete zvekune mamwe kune zvimwe zvicherwa?
Hongu idanho rekutanga, asi chiri kunyanya kutyisa panhau yelithium huwandu hwelithium iri kubuda munyika ichienda kuchina pari zvino. Isusu tiri kuti tichiri kugadzira capacity yevalue addition. China yatova kumberi, lithium yedu iri kubuda munyika pari zvino. Ndakatarisa Bikita Minerals, tikatarisa Substar, pari kubuda magonyeti about 40 pazuva. Rimwe chete rinotakura about 33 tons zelithium, lithium concentrate ichienda kuchina. Saka pachazonzi pacho ipo zvino haatanyatsa kugadzikana, taukwanisa kugadzirawo kana mabhatiri elithium. Lithium yacho munenge musisina munyika. Saka ndo zviri kunyanya kuti ishungurudza izvozvo kuti mwero uri kushandiswa nemachina kuchera vari kuita sevanhu vaya vari kuti remangwana harizikani, tandara vakuya, tozozorora zvinhu zvese zvaakuchina. Saka ndodambudziko guru ratinaro.
Asi pane cheuviri here chiri kuwanikwawo nevana veZimbabwe kubva kuzvicherwa izvi tingatanga nevari munharaunda macho?
Cheuviri chiri kutongowanikwa nevanenge vari kumusoro, mahofisi epamusoro ndo vatiri kunzwa vari kufara chaizvo. Asi ukaenda pacommunity level uchinobvunza kuti zvicherwa zvenyu izvi lithium iri kutorwa inorevei kuikonomi yemunharaunda, unoona kuti number one vari kungoparadza maroads pasina kuaripeya. Number two hapana investment yemuzvinhu zvinoshandiswa necommunity zvakaita semakliniki, zvakaita sechikoro, hapana zvakadaro. Chechitatu vari kutora minda yevanhu, especially yo Bikita Minerals, vari kupinda nemuyadhi dzevanhu vachitora minda yevanhu. Saka chinhu chiri kutooneka pacommunity ndechekutoti community iri kurasikirwa neupfumi hwavo.
Mukuru wesangano rinoona nezvezvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kuDubai. Qatar iri kutungamira urongwa hwekuti pambomira kurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas icho chinonzi neAmerica chinopfurikidza mwero. Inoti pane mukana wakakura wekuti hondo ichamboti mirei kwenguva. Nhasi izuva rechitanhatu kubva zvambomira nyaya yekurwisana pakati peIsrael neHamas. Kumiswa kwehondo uku kuri kupawo mukana vari kurwisana ava kuti vakwanise kuchinjana vanhu vakapambwa. Asi Hamas inoti pane vamwe vanhu vanga vachida kunzi vasunungurwe asi vakaurayiwa neIsrael payakabhomba muGaza, uye vakafa ava vanosanganisira mumwe mwana wekuIsrael ane mwedzi gumi. Mukuzeya nezvenyaya yehondo pakati peIsrael neHamas iyi, Mavelas Mhlanga nyauye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe.
Chinhu chakanaka zvikuru chakaitwa neHamas neuto romu Israel roku mbokandira na zombo pasi vanhu vachipana nhapwa dzehondo zvinopa nguva yekuona kukosha kweupenyu uye zvakare zvinopa futi nguva yekuti nhaurirano irambe ichinjirira mberi kuitira kuti zvinhu zvikuru zvokuzomisa hondo yose nokuzogadzirisa bope ranga riripo kubva dambudziko iroro richivambwa zvizovapo
zviri nyore here izvi kuti tione runyararo richiuya kunzvimbo iyi pakati peIsrael neHamas
chimwe nechimwe chine mviro mviro saka ini ndinoona chiri chinhu chakanaka chiri kuitika uye kusudurisa nguva iyoyo yokumbokanda zvombo pasi kuri kuitwa dai kwaramba kuchiitwa mativi maviri iwaya achikurudzirwa kuti vadzokedzane mupfungwa dzavo uye vaveone kukosha kweupenyu nokunaka kwokugarisana kuti dambudziko irori guru rizogadzirika
zvii zvimwe zvingaitwe kuti tione mapato maviri aya achizowanikwa iwo achimisa hondo iyi zvamuchose
haizvi nyore hayo asi kuonerana nokupana vanhu vanga vakaiswa mumajere chinhu chakanaka chinounza yeuchidze kuti dai zvaramba zvichingowedzera zvichivandudzwa kuitira kuti hondo iyi ichimira muzvachose tisaregazve kuti tidzokere sure kwatinenge tabva igotanga futi zvakare
tinoona kuti nyika dzeQatar America neEgypt ndodza dziri kutaura nemapato maviri aya kuti vawanikwe ivo vachiwedzera kumiswa kwehondo mungawana zvichibudirira here uyezve pane mamwe masangano anogona kubatsira here apa
ndinocherechedza basa guru riri kuitwa neQatar Egypt neAmerica kuita vana maenzanise pagakava riri pakati pePalestine neIsrael chinhu chakakosha zvikuru nokuti kana paita vana maenzanise ndizvo zvinoita kuti ivo mativi maviri anorwisana anyevenuke pamafungiro avo uyewo agadzikane nokuti chinhu chinenge dambudziko iri radavirwa nedzimwe nyika ndinototarisira chose kuti da dzimwe nyika dzose dzichange dzichibetserana neAmerica Egypt neQatar pakuti hurukuru irambe ichidzama kuti izosvika pakumisa hondo izosvikazve pakugadzirisa dambudziko rakakonzera hondo rinova ragara ravana makore namakore
pane zvingaitwe here nemasangano akadai seUnited Nations kuti hondo iyi iwanike ichisvika kumagumo
pane mubatanidzwa inogonazve kusimbaradza vana maenzanise vatatu ava varipo ava vakaita seUnited Nations kuti United Nations rine simba zvikuru yokutsigira chirongwa ichochi chatangwa nenyika nhatu idzi nokuda kwokuti idariro renyika zhinji dzapasi pose zvokuti izvo zvinhu zvinenge zvichizotsigisa mativi maviri kunogonazve kuita mapoka ari kumiddle east echiasian ikoko
mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party Dr. Urayai Zembe vachitaura vari parunare muHarare naMavhilas Muhlanganya uye westudio 7 tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika United Nations inoti vanhu makumi mana vakaurayiwa svondo rapera nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda kuBurkina Faso vanopfurikidza mwero ava vanonziwo nemusi wesvondo vakakuwadzawo vanhu makumi mana nevaviri apo vakarwisa nzvimbo inochengeterwa vapoteri United Nations Human Rights Office inoti zvakaitwa nevanopfurikidza mwero ava imhosva dzehondo nzvimbo inoda kutosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana muBurkina Faso iri pasi pevakapandukira hurumende muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaLibion Moyo avanorarama nekuita mabasa emaoko vachigadzira shangu vari muJohannesburg South Africa ngatinzwei hurukuro yavaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Ndina mrungu, ndini mrungu. Ndiri kugadzira futu pana pa Hipro Market. Kukwasen Fandamev Hipro Market.
Sakala kuchiti muno gadzira butsu, muri kutaura kuti muno gadzira butsu kuitanga kutoita nyowani here kana kuti muri kuripeya zvakafa kare.
Handi kuripeya zvakafa, ndiri kuripeya, repair.
Saka basa rangu riri kufamba sei iro rekuripeya butsu iro riri muSouth Africa.
Hapa kari kufamba musha, asi zviri sezvei, kuri mota, asi zviri zvaiti, hakuna business, zvinhu zvaoma, asi zvivi zviri kufamba sei, hakuna business, vanhu vari kuchema vese panapa.
Iri basa ramakadzidzira masvika muSouth Africa here kana kuti makanga muchitomboriita muchiri kumusha?
Ndakadzidzira ndiri kumusha, kubvula wayo, so since 1991. Ndakasanga mumusha kubvula wayo ndichigadzira bhutsu, ndichitengesa zvese zvemabhandi, zvemaearrings. Saka ndakasvika muno muSouth Africa ndaona kuti metiri riripo kapanapa. Ndazokontinua kuti ndichirepair bhutsu ipapo.
Saka iye zvinezvi muri kugadzirwa here mabhande nezvimwe zvinogadzirwa nematehwe zvakafanana zvamari kuchiita
kuaa iko zvino ndikuripeya chete nyedza iri kudhura muno muSouth Africa nyedza yekugadzira mabhande iri kudhura zvingaiti saka ndoona kuti shumetiriezi richipa shumetiriezi zvokuti tiripeye utenge masoro vatwa dziri chipa asi mabhande haiya izvozvi hai muSouth Africa iri kudhura nyedza.
Saka mune vamwe vamunoshanda navo here kana vanokushandira iwe imi?
Haini ndinoshanda ndega. Ndinoshanda ndega, tine mastendi pa hachishopi stendi. Ndinoshanda ndega. Ndiri one.
Makapinda rini muSouth Africa?
Saka ndakapinda mu-2006 muna April.
Tinoona vanhu vemuSouth Africa vachiti maZimbabwezi muri kuvatorera mabasa zvakaita saiwaya yekugadzira bhutsu, mabasa anenge achitarisirwa kuti anofanira kunge achiitwa nevana veSouth Africa. Hamusi kusanganwa nematambudziko here panyaya idzodzo?
Hatiri kusangana nazvo, asi hanozivo maSouth Africa vangotaura chete. Kutaura chete kuti kana uchipenga foreina munhu muAfrica uri kupenga chete. Mara hakuna munhu anoteerera munhu basa panapa. Havadi basa vanhu veSouth Africa. Abadi even chip editing abadi no zvo zvatarisa iri nyika ine ma right to much right yo abadi le iko zvino pana pa market isusu chete ma Zimbabwe Congo na South Africa zvaripo mara vabva vakutengesa zvema tomatisi vatsvaka ona hakuna munhu anotsera munhu pasa pana pakuna munhu yese ari kushandira vuka uzenzere.
Matambudziko amuri kusanganawo nawo pakuita basa renyu pamwe nekugara muSouth Africa ndeapi?
Unoziva unogara uchinzwa manewspaper panapa kuti vanokuta mapepa vati asi sokugara nokuti ndakazvijaira nditi kutaura kuripo asi sokugara navo chete vanhu vazvimu anozvipolitiki atinoziva kuti next year vari kuenda kumaelections.
Tiri kuonawo kuti nguva yekrismas yasvika iyi muri kutarisirawo kudzokera kumusha here kuzororore krisimusi nenew year?
Iko zvinhu haasana nemari taura chokwadi haasana nemari zvinhu zvakaoma tizidezi zvakaoma too much muSouth Africa hakusina mari hati vanhu vasasevenzika vanhu panapa.
Avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vaLibion Moyo vari parunare muJohannesburg South Africa na Jonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezviri kutaurwa nerimwe bato rekuSouth Africa rePatriotic Alliance zvekukurudzira kuti zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa zvisina mapepa zvidzingwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vaimbova miriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala nasi vanga vari muchipatara mavanzi vanga vachivhiwa navana chiremba. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo imwe kambani yekuChina iri pasi pekambani yeBikita Mine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda ba ku VOA.